harina kana chiedza chekuti tinga benefita as women. Saka bengi irori vanhu ngavabate mazwi angu, ibhengi richabhenefita munhu ane kadhi rezanu PF, kwete munhu wemudzimai anoda kubudirira through the bank.
Saka muri kuti here bhangi iri haribatsiri veruzhinji?
Chinhu chemumba mavo, ibhengi ravo ravatora kuita ravo, but harisiri kunga riri bhengi ravo, rinofanira kunga riri bhengi remadzimai. Bhengi iri haribviri rezanu PF.
Moita sei nenyaya iyi?
Chatinongotaura chete kumadzimai emuzimbabwe kuti tarirai muone kuoma kwaita Zimbabwe. Mari yawakabhenga iri USD wakuipiwa iri bhondi. Kana uine mwana anoda mari yekuti aende kuchikoro iri in USD, zviri kunzi enda pablack market unotenga. Kana uri mudzimai ari pamusika, hauna kwauchawana chouviri, nekuti zvinhu zvese zviri kutorwa zvoitwa zvezanu PF. Munoda here kuramba tichiita upenyu hwekuenda kunoita kimu mubank for 1 week muri chitambura nezara? Munoda here kuti tiite madzimai ekudzvanyirirwa? Tiri kuti aiwa kamadzimai eZimbabwe. Ngatisimukei tivatidze kuti nyaya yekutora zvinhu vachizviita zvavo, nyaya yekutora mainputs achiita zvavo, wese iyo iye bhengi yavari kutanga kuita yavo seZanu PF. Tiri kuti enough is enough. Ngatisimukei tinozvibvisa through the ballot paper.
Ndinoona sekuti bhangi iri rinotokushatirisai pachinhambo chokukufadzai ndizvo.
Inototishatirisa, inototipisa hasha iyo nyaya iyoyi yekuti vanoti matrafica akambopiwa tisati asiri munhu ari muzanu PF Police Bureau Central Committee. Ndiani? Ndiani mudzimai asina kadhi rezanu PF akambopiwa tisati? Ndiani mudzimai asiri wezanu PF akazopiwa maloni? Izvozvi zvinotipisa hasha kuti tosvikepi madzimai tichiitwa sehuku inofungidzirwa zuva rinouya muenzi.